Mumwewo vafadzwa nekutaura kwemutungamiriri mutsva wenyika ndimambo Musarurwa. Ishe Musarurwa vatichanyanya vafadza kusvipira kwavamunangagwa kurwisa uori, kubatana nedzimwe nyika, pamwe nekukumbira kunyika dzekunze dzakatemera Zimbabwe zvirango zveupfumi kuti vatange kuvaka ukama patsva.
Chatanyanya kufarira vabata nyaya dzose zvikuru senyaya yekorapsheni. Vakataura kuti ngazvichimira kubvira nhasi, ngazvipere. Vataura zvakare nyaya yekuti nyika dzese dzimwe dzatati tinetsana nadzo zvakafanana neBritain neAmerica vamunoziva kuti ndo vatakarwisana navo, asi kuti vamiriri venyika vaburitsa pachena kuti ngavauye tigare pasi titaurirane sevanhu vamwe chete vakasikwa naMwari, vative tine hurukuro dzinoenda mberi kuti nyika yedu ifambe. Vakakumbira zvakare kuti nyaya yemasanctions atakatemerwa dai zvaibvira kuti abviswa nekukasika. Saka tinotsigira zvikuru mashoko avo.
Vari muMDCT, variwo zvakare senator weMidlands, amai Lilian Timvias, vapembedzwa kutaura kwavamunangagwa. Amai Timvias vati vanyanyofadzwa nevimbiso yesarudzo dzakasununguka mugore rinouya, vakati vanoshuvira kuti izvi zvive zvechokwadi. Amai Timvias vati Zimbabwe yanga yozivikanwa nemberi dzesarudzo dzisiri dzejekerere.
Ini ndaona kunge speech yavo yanga yakanaka, especially nyaya yekuti tichaita maelections ari free and fair next year. So I hope zvavataura ndo zvavachadini, ndo zvavachaita, because pesa tanga tisingaiti maelections ari free and fair. Panga pane manipulation yakawanda yanga ichitika. So kuuya kwavaita nekutaura kwavaita pachaunga chakadai, I hope vanoreva zveshuwa kuti maelections achaita next year anenge ari free and fair.
Mumwe mugari womubelvedere muzvare Last Takwana ati nyaya yataurwa navamunangagwa yekuwanisa vechidiki mabasa saiye yakamukoshera zvikuru.
Speech yavamunangagwa inini yandinakidza zvekuti munhu wese anofanira kunge achiwana mabasa. Of course muno muZimbabwe vakawanda vachona hatina zvekuita, sikoro takaenda, vana vari kungodzengerera mumasikiti, vabereki vari kushayiwa mari dzekuendesa vana kuchikoro. Saka tikuona kuti our president ka vachatisimudzira nekutipa zvekuita. Saka tinofanira kuvatsigira nekuvasapota.
VaGeorge Murakura vati shuviri yavo ndeyekuti makurukota ehurumende achasarudzwa navamunangagwa ave vanhu vanoziva zvavanoita kuti vamutse makambani akavhara.
Kuru zvandabata pane zvavataura inyaya yemabasa nekumutswa kweindastry, nekuti tiri kuona kuti nyika yedu payanga yakamira iri papakaipa. Vakakwanisa kuti vatorewo vanhu vanenge vari maexperts nemaprofessionals mune maareas avo, zvinokwanisa kuita kuti nyika yedu idzokere pakare.
Kunyange hazvo vazhinji varumbidza mashoko avamunangagwa, vanomirira Harare Central mudare reparamende vamurisi Zvizai vati mashoko avamunangagwa haana kuvafadza. VaZvizai vati vanga vaine tariro yekuti vamunangagwa vachataura zvekushandira mitemo ine chekuita nesarudzo munyika.
Speech yataurwa haina kutaura nyaya yekuti nyika ichafamba sei. Haina kutaura nyaya dzemaelectoral reforms, chinova chinhu chakakosha muno muZimbabwe. Gakava ratinaro nenhamo yatinayo pano neurombo zvinobva kunyaya yekuti sarudzo dzedu dzanga dzisingaitwi pachena. So tine zvinhu zvatiri kuda semaZimbabweans zvemaelectoral reforms, zvinoreva nyaya dzekuti idzo dzinenge dzichida kuti vanhu vakwanise kukambena zvakanaka, vanhu vakwanise kurejista zvakanaka. Munhu wese muZimbabwe zeki inofanirwa kurejista vanhu 7 million, but iko zvino vanhu havana zvitupa. Ndo dzimwe nyaya dzatanga tichitarisira kuti zvitaurwo zvinofamba sei.
Ishe Fortune Charumbira varumbidzwa kutambidzwana kwemasimba murunyararo pakati pavamunangagwa nevaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. VaCharumbira vakurudzira kuregererana vakatiwo vanhu vagarisane murunyararo.
Nhasi izuva guru renyika inezi, tinotenda nezvakafamba zvakanaka zvakanaka mufamba murunyararo, kuti president vanga varipo vazorora vaenda kupension nhasi tochigadza vamunanga wasemutungamiri wenyika inei. Tiri mafambiro azvakaita, vanhu vakafunga kuti kuchaita bokoto, kuchaita rusha, kuchaita chii, vanhu vari kufara ndochinhu kundozoda vanhu zvaitika nhasi. Saka tongokurudzira kuti vanhu veZimbabwe atipave murunyararo zvatakaita patakanga tichiti toda purezidendi mutsva murunyararo. Tichibva pano tisatanga kuti uyu wanga si wedu, hatinopisa musha wake, aiwa hatidi mweya iyoyo. Toda kuti batane purezidendi vamunangagwa vape mukana wakanaka, une runyararo, une rukudzo, vatichishanda takabatana tiende mberi. Tinotenda semadzimambo kuti nyika yedu yafamba zvakanaka.
Mufundisi wechechi yeRoman Catholic uye zvakare vari mumwe wavaive vayananisi pakubva kwava Mugabe pachigaro, Baba Fidelis Mukonori, vati vatungamiriri vese vane nguva yavo. VaMukonori vati chinangwa chemwana wese weZimbabwe chinofanirwa kuva chekusiya nhaka yakanaka kune vachauya.
Basa remuZimbabwe rakakura. Vatungamiri tinouya tovoita basa, vamwe vachienda vachiuya. Ibasa rinotumwa, rinotumwa naMwari. Saka ibasa rinoitwa. Pane nguva yarinoti munhu anoda kuzorora, vanouya vanouya vachitungamira, vachitora pasirwa, vachiendera mberi. Zvakakosha mhuri yeZimbabwe ndezvokuti tine Zimbabwe imwe chete, nyika imwe chete, uye tinorarama upenyu humwe chete. Tinoda kusiyira nhaka yakanaka kune vachauya mangwana.
Kunyange hazvo veruzhinji vafarira mashoko avamunangagwa, vatichasara kuona kuti mashoko aya achazadzikiswa here. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadikwa.